Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veHarare vaJacob Mafume vanorumbidza zvikuru vashandi vepakliniki yemumbare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo wenyika chinhu chinofanirwa kuitwa nekukurumidza. Sangano reZimbabwe National Students Union SINASU rinoti rakaparura chirongwa chekupinda muzvikoro zvepamusorosoro richikurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti havana kufara nezvavakaona pavakashanyira nzvimbo yembare nezuro. VaMafume vanoti zvavakaona pakiriniki yeEdith Opperman zvakavanetsa sezvo kiriniki iyi isina nzvimbo yakakwana asi ichiona vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana vanoita mazana mana pazuva, ukuwo vana vari pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu vachibarirwa pakliniki iyi. VaMafume vanoti ivo nekanzuro yavo yava kutanga basa rekugadzirisa kliniki iyi kuti iite basa riri kutadza kuitwa nezvipatara zvikuru, vachiti vachati zvimwe zvivakwa zviri paEdith Opperman zvipuwe kliniki iyi kuti ikure igokwanisa kubatsira vanhu zvakanaka. VaMafume vanorumbidza vashandi vepakliniki iyi zvikuru vachiti zuva nezuva vanoita basa rakaoma uye rakawanda, naizvozvo vanoda kugadzirisa zvinhu pakliniki iyi.
Ndakaona pari kushandwa zvakanyanya pakliniki. Panoita maservices akasiyana-siyana. Vanoona vanhu 400 pedei vane zvirwere zvakasiyana-siyana, nevamwe vanenge vari panyaya dzezvirongwa zvemaARVs. Then panobatsirwa vana vanodarika ivo 500 to 600 per month vanobva kumativi mana enyika. Imaternity home iri bhizi, pari kushandwa zvakasimba panzvimbo yakamanikana diki diki yatotaridza kuti aiwa pari kuitwa basa. Takaona iri shishi iri barira mhanya vamanesi achishanda zvakasimbarara.
Chamusina kufara nacho chii? Pane zvamakaona here zvinoda kugadziriswa?
Aye, ndakaona zvinogadziriswa. Spesi yatiri kushandira idiki diki, asi chinondishambisa ndechekuti pane mabuilding maviri, Carter House nePageant House. Dzimba idzodzo ndakabva ndadzita aiwa ngadzipuwe hospitari or clinic tigadziri yatinoti iyo enhanced polyclinic. Mabuildings awane 3 stories, tichaita kuti marooms acho iwawo aite maward, vanhu vakuwedzere capacity, mahospitari arape vanhu. Iri pedo nembare, saka tikaikudza inobva yaita hospitari huru. Tikaita matheatre, inokwanisa futi kuita referral hospital yedu, nokuti hazvina zvazvotibatsira kuti tirambe tichiindisa vanhu kugomo nekupa rinyatwa. Mahospitari akavakwa kudharadhara tisati tawana rusununguko. Tinofanirwa kutaridza kuti nyika iri kuindirira mberi tovaka mahospitari pambare ipapa anokwanisa kuitika zvinoitika pagomo, zvakafanana nemasizarian operations evana nemamwe maoperations madiki diki atingangoti ese ange achienda kundoitirwa kumahospitari akavakwa munguva yana Smith.
Mari yacho munofunga kuti ichawanikwa here? Ingabva kuti
mari inowanikwa, tine madhona anotibetsera ipapo, vari kutipa program yekuti tikabetsera vanotambura tinowana mavhaucha pakazvarwa mwana akapuwa vhaucha tinopuwa $300. Mari iyi inokwanisa kushandisiwa kugadzira then tine vemakambani vaiita mari zvikuru muHarare. Pane vakatotibetsera vesimbisa brands vakatibetsera kugadzira ma2 floors eBeatrice Hospital. Asi titoriri nguva kuwana vanotibetsera kuti mawadzi wavo ange ave nemubhedha pange pakashongedzeka matheaters agadziriki. Uyezve isusu sekanzuru tine mari dzatiri kutora kuvagari vemuHarare. Mari idzodzo dziri nani kuti dzishandiswe kugadzirisa nzvimbo dzakaita seidzodzo. Mumbare munobudisa mari yakawanda zvikuru ichienda kumakanzuru nekuhurumende, asi mari iyoyo inotorwa Mumbare inogadzira nzvimbo dzimwe nzvimbo instead yekugadzira Mumbare makare.
Munotarisira kuti muchawana zvitsigiro here kubva kuhurumende nevamwe vanokwanisa kupindira munyaya? Munotarisira kuti pane zvibinga mpingi zvamungasangana nazvo?
Anoramba zvakadai anenge achitori muroi. Handitarisiri kuti pane angamira mberi kwezvinhu zvakajeka zvandiri kutaura. Pane angaita bongozozo nepfungwa dzandataura idzi dzakateshera dzinofadza dzinomwisa mvura. Kana wapikisana nezvizvi uri nhunzva tunzva nhundura tsime marapa tsetsetse, unenge usingadi kuti vanhu vabudirire vanhu vafare munyika yeMbare kana munyika yeZimbabwe. Nekuti ndava munhu wese vazhinji vari kuuya vachibatsirwa pakliniki idzodzi dzatataura.
Avo vange vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo wenyika chinhu chinofanirwa kuitwa nekukurumidza. Vachiti kana izvi zvikaitika zvinoratidza kuti Human Rights Commission inenge ichiita basa rayo pasina kumbunyikidzwa. Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti bhiri reHuman Rights Amendment Bill richagadziriswa kuti ripinde mugwara rinoenderana nezvinodiwa nenyika zhinji dzepasi pose sezvinodiwa mugwaro reParis Principles on National Human Rights Institutions. Vamasiye vanoti kana izvi zvikaitwa zvinenge zvapinza Zimbabwe mumuri yenyika dzakawanda.
Kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti kunangane neconstitution zvinhu zvatingati pachirungu zvinhu zvinotambirika pachiona. And tinoti kana izvi zvakaitika zvinoitisa kuti Human Rights Commission ive iri organization inoita basa rayo pasina kumbunyikidzwa kana pasina yatingati influence yegovernment. Sezvatinogara tichingonzwa zuva nezuva kuZimbabwe kuti ma-institutions edu muZimbabwe ari captured by certain individuals kana kuti hurumende. Izvi zvunhu zvokuti kana vakaanlina mandate yeHuman Rights Commission neconstitution nema-international best practice zvunhu zvinova zviri zvinhu zvisingawo zvichionekwa zvichiitika muZimbabwe.
Vamasiye, kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo kunokosha zvakadini, uye basa reHuman Rights Commission nderei chaizvo?
Human Rights Commission isangano rinofanirwa richiona kana kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero muZimbabwe. Isangano rinofanirwa kuva riri iro rinova richinzwa nyaya dzese dzekutyorwa kwekodzero, richiongorora zvekare richiita anonzi mainvestigations, richipawo futi mutongo wayo nemarecommendation. But iyo in terms of constitution haina hayo masimba ekusunga, but ine masimba ekurekomenda ichipawo yatingati masuggestions kana kuti maviews ayo ekuti nyaya dzekodzero muZimbabwe dzinofanirwa dzichifambiswa sei. Tichitarisa nyaya dziri kunetsa muZimbabwe kunyanyanyanya nyaya dzokusungwa kwevanhu vanoratidzira, kunyanyanyanya kusungwa kwevanhu vemapato anopikisa kana kuurawa kwe madzimai kana ma activists uyezve inyaya dzinga dziridzo dzesivu ne politics but dziri nyayawo dzinoonawo nemagarire evanhu kusanganisira nyaya dzakaita sekushaikwa kwemvura mune matunhu kana kunyaya dzehealthy kana kuti nyaya dzevana iko zvino pane nyaya dzemadrugs dziriko inyaya idzodzo dzinobata zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe tichiona kuti hurumende inofanira kuve ichirespekta marights tichitarisa nyaya idzodzo saka zvinhu zvokuti kana Human Rights Commission yakapuwa masimba ayo yokuti iongorore nyaya idzodzodzo pasina influence kana kuti pasina kumbunyikidzwa zvinhu zvinova zvichipa uremu muinstitution yoye Human Rights uyezve inoitsa kuti vanhu vakawanda vafarewo kana kuti vasununguke vachienda kusangano rakadaro vachiziva kuti kana iro sangano iroro rakataura zvarataura zvine udzamu uyezve zvinotererwa nekuti vari kuzvipa vasina kwavakarerekera ndatenda
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadhara mari dzedzidzo dzevana vavo mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakavimbisa kuti ichange ichizobhadhara mari yedzidzo yevana vatatu pamurairidzi senzira yekuvarerutsira kuoma kwakaita zvunhu asi mari idzi hadzisati dzabhadharwa nazvino mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takwafira zhou vanoti hurumende inofanirwa kuzadzikisa zvayakavimbisa uye inofanirwa kuwedzera mari iyi sezvo zvikoro zvakakwidza mari yedzidzo zvokuti mari yavakavimbisa haichakwani kubhadhara zvikoro izvi
nyaya yokubhadharira mari dzeschool fees dzevana vavarairidzi inyaya yanetsa yachinja kakawanda wanda hurumende ichichinja magoalposti pari zvino ndinofunga kuti varairidzi vakatombofila mafomu kanokwana kana hurumende yaiti inoda kuti ibhadhare iyo asi zvinenge zvavakuratidza kuti hurumende yava kubvumira nezvakataurwa navarairidzi kubva pakutanga kuti benefit ngaiuye muakaunti yomurairidzi saka tichitaura kudai hurumende iri kuti varairidzi vane vana vanoda kubhadharira ngavafile mafomu zvekare
saka mungati chikuru chanetsa apa ndechipi dr joe
chikurukuru chanetsa kufamba kwevarairidzi vachienda kuzvikoro kunodzidza vana vavo kuti vanopiwa mapepa anoratidza kuti maschool fees anenge ari marini uyezve chibvumirano changa chiri kuti hurumende inobhadhara kubva koto rokutanga ra 2022 asi hationi zvichibuda mugore rino zvinoratidza sekuti nyaya iyi yada kubatanidza maringe nekampeni zanupf kuda mavhotsi kuvarairidzi gore nouya saka tinoona sokuti zvichida zvichaita gore nouya varairidzi vachizopiwa mari mumaakaunts avo asi zvoita sokuti zvava zvokukampena uyezve tinoshungurudza varairidzi ndochokuti vane vana pari zvino vanga vari muo level vamwe vari mua level kuti vana vanenge vapedza ava vachazonge hurumende ichiita ona up promise yokubhadhara kubva kotoro rokutanga gore rino zvinenge zvinoratidza kuti zvingangoramba zvekare mari yanga iri pachibvumirano yekuti hurumende ibhadhare 20,000 ndiyo zvayo ngati chibvumirano asi hurumende yakangoofa kuti inoda kubhadhara 20,000 pamwana woga woga pakotoro roga roga asi mari iyi kusvika gore rinouya imari inenge yakokotewa neinflation isi sina chowiri chokuti varairidzi vakatosita chichemo kuhurumende kuti vanga vachida kuti dai hurumende yabhadhara hayo kana $200 iri mari inoenda kuschool fees zvingava zviri nani nokuti maschool fees akawanda pari zvino akupfuura even kuma $300 pakotoro regarega.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuunganidza mazita evanofanirwa kubhadharirwa kuti ibhadhare mari dzedzidzo idzi nokukurumidza.
Hurumende yakamirirwa nebazi reprimary nesecondary education iri kutori mushishi izvezvi kugadzirisa kuti varaidzi vabhadharirwe school fees yevana vavo vegore rese ra-2022. Tiri kutokolekta information yese nedata rese uye mari iyoyi ichapinda nepapero.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti rakaparura chirongwa chekupinda muzvikoro zvepamusoro-soro vichikurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri weZinasu vaBenon Ncube vanoti sangano ravo riri kubatsira vadzidzi nechekufambisa kuenda kunonyoresa kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission nekuvadzosera kuzvikoro zvavo, uye urongwa uhu huri kutambirwa zvakanaka kwazvo nevadzidzi avo vavanoti vari kubuda neuwandu kunonyoresa.
Zvatakaita ndezvekuti takaona kuti pane vechidiki vashoma vari kuvakaridza pakuvhota. Saka isusu tikabva taona kuti isimba redu rakawanda kuvadzidzi, sezi tine maSRC akawanda atakahwina. Saka tikatora maSRC members edu atakaona nevanhu vedu vakatimetera ivavo tikavachinja kuti vatarise nezvevoter registration. Saka every institution ine vanhu vedu iri kutofadira nezvevoter registration. Zvatoita ndezvekuti tiretima students edu aunganidze vanhu vasingavirevesa kuvhota akaunganidza panzvimbo wani ndezvatobva tavabhadhira transport yekuti tinovasiya vasize dzakuzvota tinovatora tovadzidzisa futi kuchikoro. Ende tiri kuzviita izvi wiki, ende tiri kutogona kuzobata manhamba vagona kutosvika an average of 80 per week in different institutions are in Zimbabwe.
Urongwa hwamuri kuramba muchiita here hwekuti vanotakurwa vachinovhota kana kuti muri kudaidza vezeki vachiuya vachivanyoresa muzvikoro izvozvo?
Tinotarira kuti vezeki vagone kuuya kuzotibetsera nekuzoridzisa kana kuchikoro, but communication dzedu ipapo dziri kunonoka kuchiwa neresponse. Saka takatoona kuti zvirinani kuti takatirira kuti vataure kuti vari kubvuma here kuuya, isusu tigare tichiendesa urani kunoenda kunoendesa kuvhota. But tabotaa kucommunicata nezeki ende tiotaisira kuti tinowana mindiro inoita kuti vanhu varese kuvhota, asinganidzi kuti vatsvage transport vaende ikoko. But ndiri kuitira nezvekuti takatadza izvin kunzvanana paprograma yekutanga yevaiseta apo mavota registration centers kuzvikoro.
Chii chakakoshera kuti vadzidzi vange vachienda kunonyoresa kuvhota?
Zvese zvatiri kuchema nazvo semastudent, zvese kubva kuschool fees, tichitaura nyaya dzefood, tichitaura nyaya dzekushaya mabasa, zvese zvinobva pautungamiri wenyika. Ende ipapo the only way vanobatikira panyaya dzekutungamira nyika inyaya yekusarudza vanhu vatatungamira nyika yacho, kuitira kuti kana mangwana takuvadzidza takuvaudza kuti izvi neizvi neizvi hatina pasa pamainstitutions edu, tichitaura vanhu vatoziva kuti tichakavaita ipapo, because kusakurega kusarudza munhu ari kukutungamira zvinotokuperera kodzero yekuti ugone kucomplaina kana kutotaura nezvinhu zviri kutoitika, because iwewo hwakatosiyana nazvo kutaura. Saka ndezvatinotsvaa kuti ezvichaipa tinosangana nevastudent tivaudza kuti izara kushira pakuti ukabati kila panyaja kadaku nesi mbara kawanda mbekuta mchunga hiru wacho kutu hapa makuresu na hapa because njihone kutu mishaipa
saka chirongwa ya chirikutanga rini chichipera rini
iki saka tukanga indikati mamanta anashika 6 katang bati kutikuti amplifier with time because zine tunazo mbuona pata iresha chirikona uti hapa ikote voter education chichisia pata dati chikawana uti ayo zinyani tiende kuna voter registration ije chakona uti ayo zinyani kutikende na mbuona vato yistati voter chukwa utisa kuchikoro chukutoda ufuti kutikita mbibiza etapo totu kumbira zeche gona kuwe kuma learning institution ele chirongo isa kambira umberi until the last day ino zinyisa kuregisa voter because azina mari ya siku wanangati chunguri mkuda kuchipano chuka tanyo ile chuzi isi ufi sawa yinye nchuka kaya pangchoti ayo isi ufi mbata yungi chakari mbata na students edi esi ya kato mareze ta ete kutoto
avo vange wari mchunga miri wezi nasu vabeno nguwe wari paru nare muarare na chunga kande miri we studio 7 Chombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. News Day rinoti mutungamiri we Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vakaudzane zuro numwa de Commonwealth kuti mamiriro ekodzero dzevanhu munyika haana kumira zvakanaka vachitizve munyika hamuna utongi hwejekerere sezvo mitemo ichishandiswa mukudzingirira vanhu. News Day makare gurukotare zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsangwa vari kukurudzira vemabhizimisi kuti vauye kuZimbabwe kuzotanga mabhizimisi ezvekufambiswa kwemashoko kana kuti communications vachiti muZimbabwe vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana vakadzidza izvo zvinogona kusimudzira makambani avo. Amai Mtsangwa vakataura izvi kumusangano uri kuitirwa kuAbu Dhabi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri kumbira kutaura namadhuku davumo professor. Professor, kumbira mari dzedu takakumirira kukadoma. Tino vanhu veAssociated Textiles Company yainguva kukadoma. Vakavhara 1996. Takakumbira kuti utibatsire panyaya yedu yemapensheni zedu anga aiva kumuold mutwa ukavhuma. Tikafara tikati taona lawyer ndine experience richati richaitisa kuti tiwane mari dzedu. Ukashanda mari ikabuda 2019 na November up to now mari iyo haichaoneka. Wakataura 2020 kuti kune COVID 2021 COVID hauchauya kwatiri. Na April this year ukatuma vanhu vaimbova vekomiti yedu kuti vauye kuzotiratidza payro munhu nemunhu aone pane mari yake kuti imari asaina. Zvinoreva kuti kusaina kwataita zvaireva kuti zvinoreva kuti wakatotipa mari dzedu hatina kupuwa mari dzedu hazvizirizvo.
Ndoda hangu kutaurawo nyaya yamangu zvane ngu tiri kudzinga corruption huri huri kupera nyika hauto wakapera huri nyika. Vakuru vemapurisa, vakuru veCIO, vakuru vemasoja. Rodhi inobva kukadoma kutaundi ichiuya kwagwesha uku pane mapurisa aripo ipapo ari pakati apapo unokwazira nyika vari ngotora mari idzi bet kuti vari kutora 10 mari 10 pakufamba 10 pakufamba 10 pakufamba idzi beta kuti ivo varegedzi vabhane mota paende bhazi bhazi riripo iro panoenda mabhazi kana 2-3 rodhi yakadhakwa iyo asi nemuchitauro kuti hanzi vanhungava bhande vavanobhandara $10 $10 kuenda $10 kudzoka varume mapurisa acho kana imi mapurisa enyu ndoziva kuti ndikuzvinzo zvivharisei makomamaunda fiti acho ngaarege kufamba. Corruption ikaiyo mikabhoza hazvibatsiri imuri kuti corruption tirikuda kuirwisa but hamukwanisi kuirwisa kana mapurisa izvi ari kutora $10 munhu akangoenda mutauni obhandara $10 nechimushikashika wodzoka wobhandara apa imakati mushikashika ngaiita regano vafambe rodhi yakafai munoti vatsvage mota dzakanaka dzakaita sei rodhi yakafa.
Ndaida kuzvita vana vezimbabwe kuti muono wose wanga wakatarisana navamhondora wavapachena ndobva ndorutipwa navezimbabwe mavazozviona here kuti zvavo zvaita vamhonzora toda kutaura chokwadi zvazviri zvipagiraundi zvavo zvaita sazvinoreva nezvekuti hondo yaverwa vamhondora yavo yachiita zvikakarara zvemota nefamu muchavadii ndo zvavairwira izvezvo saka vose vakanga vachimhanya vachiinda vachindoutsira mashoko zvaitaura vamhondora vachiona sokuti chamisa wakanyanya kurashika sereki munei mava nei masara nei zvapa mhene vana vakomisi mazviona rit ndobva ndoti vamhondora haasi yoga muzukuru ungapuwa zvinhu zvose kuti mota mbiri nefamu muzukuru wegamba rakafa vagamba rakafa rakasiya vazukuru vakawanda mazvinzo tanguti tingotenderana tiyeuchidzani kuti zvamhondora zvaita rimwe shoko rokupedzisira nderekuti mdct zita rekuti mdc alliance zita rekuti mdct nyange rikachifa zvake zvaita mhondora tanguti tionesane tatenderana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Qatar neEcuador ndidzo nyika dzichavhura mutambo weFIFA World Cup apo dzichasangana mumutambo wekutanga nemusi wesvondo muQatar. Nyika mbiri idzi dzinoonekwa sedzakaenzana muunyanzvi hwadzo asi vanofarira zvemitambo yakasiyana-siyana. Brian Musekiwa anoti Qatar haina nhoroondo inonyanya kuzikanwa sezvo iri mumakwikwi awa sechikwata chenyika ichatambirwa makwikwi awa.
Yeah, musi wesande ndopari kutanga World Cup, which is the biggest tournament in the world. Makandries ari kutamba Qatar neUcuador. Makandries anove madiki in terms of record of winning the World Cup kana kuti of tichikombea mamwe mateams anenge ari koko. Saka ndichiona mamirire emutambo uyu Qatar ndo first time yavo kuve muWorld Cup, courtesy of them being the host of the tournament. And also Ukeda yakamboenda kumaWorld Cup, and also it's a decent team ku South America kwaano belonga to. Ndikada kuona marankings avo futi emateams aya. Qatar is ranked 50, Ukeda is ranked 44. Saka ndiri kuona ari mateam ari sort of balanced. Saka ndiri kuona a situation where the match is gonna be sort of balanced as well. Tichikonsida marankings avo, tichikonsida kuti iyo Qatar iri kuhosta the tournament. Ukeda iriyo also another team iri good, iri decent, haitikati yakashata. But being a team kutamba ni the host, ndiri kuona unge vari sort of balanced.
Toinga muAfrica, chii chamuri kuona muzvikwata zvekuAfrica, chii chamungati kuti?
Muzvikwata zvekuAfrica ndiri kuona vachiprogressa. I think maybe three teams from Africa ndiri kuona vachiprogressa. Tikatarisa magroups aripo emaAfrican teams. Pagroup A, Senegal inova iyo machampions akuAfrica. Vari mutsame group iyoyo yeQatar, Ecuador nayo Senegal neNetherlands. Ndiri kuona vachiita either number one or number two in that group vachiqualifya. Then kwaita Tunisia iri mugroup France, Australia, Denmark and Tunisia itself inokwanisa kuqualify as number two ahead of Denmark and Australia, but ndiri kungoita out of vision. Then kwaita Cameroon iri mugroup rine Brazil, Serbia, Switzerland neCameroon. Ndiri kuona ine chance Cameroon of qualifying, Brazil being the leaders. Then kwaita group H, Portugal, Ghana, Uruguay ne South Korea. Ndiri kuona Ghana ichiqualifya. Saka mateams andinofungira chavo chaivo kuti anokwanisa kuqualifya Ghana, Cameroon ne Senegal zviri three.
Avo vange vari vanofarira zvemitambo. Brian Musekiwa ari parunhare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi.
Meya veharare vajokub mafumwe vanorumbidza zvikuru vashandi vepakiriniki yemumbare. Rimwe gweta rinovira kodzero dzevanhu rinoti kugadziriswa kwemahuman rights commission kuti basa rayo rinangane nezviri mumakwaro anodiwa nenyika dzose kungabatsira zvikuru. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Kande.